zvinonetsa nekuti tikada kutarisa vacho vari kunzi vari kuenda kunogadzirisa zvinhu kumaprovhinsi, naivo vari kunongedzerwa nezvigunwe nevamwewo vari muZANU-PF imomo kuti vane mativi avakarerekera. Saka kukangazhana kuri kuitwa muZANU-PF, pane vamwe vari kuti roboka irori riri kutungamirwa navakaya mwoyo richisanganisira vashamu nevamwewo vakaita sana Didmus Mutasa, rine kwarakarerekera. Saka harina kuti ringakwanise kugadzirisa zvinhu nekuti irovo pane kwarakarerekera. Saka ndinoona ZANU-PF ichinetsekana zvikuru kuti igadzirise matambudziko ayakatarisana nayo takaringana nesarudzo iri kuuya pamberi apa.
Tinoona kuti kusvika pari nhasi ZANU-PF haisati yazivisa zuva richaitwa sarudzo dzekutsvaga vachaimiririra musarudzo dzenyika kana kubudawo nezvisungo kana bumbiro ravangateedzera pakuita sarudzo idzi. Zvinoreve izvi?
Vajonga, ngatitangei kutaura nezvenyaya yesarudzo iri kuuyayo. Pane manyepa anga achiburiswa kunyanya-nyanya nevemapepanhau ehurumende, yatingati state media pachirungu. Vanga vachitaura ivo kuti veMDC havasi kuda sarudzo, sarudzo dziri kufanira kuchaitwa musi wa29 June. Saka zvakunyatsoburitsa nepachena kuti bato risina kugadzirira panyaya dzesarudzo ibato reZANU-PF. MDC taona pamashure apo vakakwanisa kuita police conference yavo yekunyatsotaura nyaya dzavo dzavari kuda kunge vachikusha pasarudzo iri kuteera. Vakwanisa kuita sarudzo dzavo musangano wavo kuti vatsvage vanhu vachavamirira pasarudzo dziri kuteera. Saka zvinotaridza kuti MDC ndiyo iri prepared for my elections ari kuuya, asi ZANU-PF haisi, nekuti ZANU-PF haisati yanyatsosunga zvisungo zvayo zvichivagaidha pamaelections ari kuuya. Saka it's clear vajonga kuti ZANU-PF is not prepared for elections, but MDC is.
Tinonzwa kuti mune mamwe matunhu nhengo dzeZANU-PF dziri kutarisira kukwikwidza mumaprimary dzatotanga kutsvaga rutsigiro, zvinove zvinhu zviri kurambwa nebato. Tingaona here richizotora matanho ekudisciplina kana kuranga vanhu ivava takatarisanawo nemakakatanwa anonzi ari mubatwa?
Zvichatora kunetsa kuti avo vatotanga kukambena mubato reZANU-PF vakwanise kunge vachidisciplinwa sekutaura kwamaita. Ndinotaura izvi pamusana pekuti tikada kutarisa kuitwa kwakaitwa sarudzo dza2008, kune vamwe veboka reZANU-PF vanga chirongwa chiya chebhora musango chiya chekuti vamugabe havafaniri kunge vachisarudzwa, ndakusarudzwe chete MP weZANU nakansela weZANU asi paPresident roverai bhora musango. Saka ichocho ndicho chikwata chiri kupa ZANU-PF maheadaches, nekuti havasi kuziva kuti zvii zvichaitika pamberi apa. And it also explains kuti sei vana shamu nanamutasa navakaya mwoyo vari kuenda kumaprovhinsi kuda kugadzirisa kuona kuti pamberi apa bhora musango haingazodzoki here. Asi ndinoona ini sekuti pachatora kunetsa, nekuti ivo vanotungamirira mafactions emuZANU-PF zviposition avo kuti makandidates avo anga achikwanisa kunge achimirira ZANU-PF mumaconstituencies nemumawadi.